manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina chikunguru 19, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vatungamiri vakawanda vari kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika vatadza kuenda kumusangano wange wakarongwa nevedzisvondo. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vacharatidzira muHarare svondo rinouya kana vakatadza kuwirirana neZimbabwe Electoral Commission. Mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vari kukurudzira kuti nhengo dzechimwe chikwata cheG40 dzavanoti dzichiri mubato ravo dzidzingwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri vakawanda vari kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika vatadza kuenda kumusangano wange wakarongwa nevedzisvondo wekuti vatore chitsidzo chekuvimbisa runyararo panguva yesarudzo uyewo kana vachinge vave kutonga. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vasina kuuya vanosanganisira mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa, mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, mutungamiri weMDC Team Zvare Tokozani Kupe nevamwe, uye izvi hazvina kufadza vamwe vedzisvondo pamwe nevamwe vange vauya. Mutungamiri wemachechi ari pasi peEvangelical Fellowship of Zimbabwe Dr. Shingi Munyeza vati havana kufara kuti vazhinji havana kuuya pachiitiko change chakakosha kudai chekukurudzira vatungamiri ava kuti vakoshese runyararo panguva ino yesarudzo uye kana sarudzo dzichinge dzapera. Vatiwo musangano wavo wange uine chinangwa chekunzwa kuti chichi chaitwa nevatungamiri ava kana vachinge vasarudzwa pamwe nekuvaudza mutungamiri wavanotarisira.
Tinodawo mutungamiri ane hunhu hwakatsetseka hwakadzama. Chadi mpava, chadi makororo, chadi vanhu vane utsinye. Toda vanhu vanonzwirira vanhu. Toda mutungamiri anoteerera. Toda mutungamiri anoisa utungamiri hwehuranda pamberi kutaura kuti vanhu vakwanise kuvimba naye.
Vamunyeza vati kunyange hazvo paine vanhu vakawanda pasarudzo yemutungamiri wenyika havasi kufara nevamwe vacho.
Iwewe neni tinoziva kuti kana kunya kudhara kuya tisatapiwa idzodzi dzemahybrid city mbeu yatinokohwa mumunda yaisarudzwa sei? Hawaingoti yawabata ndiyo yaambeu. Dzimwe dzaitika izvinezvi ndedzengoti ndiyo yanga iripo, ndangobatawo chiguri icho chakutoita mbeu. Saka toda kuti tiende sevana veZimbabwe, tiende kunotsvaga zvakare kuti kana tichida mutungamiri, mutungamiri akamira sei.
Munyori weZimbabwe Catholic Bishops Conference Baba Frederick Chiromba vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa navachamisa vatadza kuuya nezvikonzero zvinonzwisisika.
Tikatarisawo zvakare kuMDC Alliance president wavo vaNelson Chamisa vakatondifonera madeko vachitoti kuzochinjwa kwakaitwa date remusangano ndokwakavarasisa, nokuti musangano uno wakambenge uchifanira kuitika nomusi wemuvhuro musi wa16, asi ndokubva wazokanzurwa nokuti mamwe mapata anga akumbira kuti uitwe nhasi. Ivo zvino vakanga vatozuva rimusi wa16 vanga vatokanzura umwe musangano kuMhondoro. Zvino pavakazonzwa zvakare kuti zvaanhasi kuti vachikanzura misangano yavari kuita miviri ukariba, vakati zvinozoratidzawo semunhu ndisina kurongeka kana ndaongoramba achingokanzura misangano.
asi vamwe vari kukwikwidza sarudzo vaDivine Muhambi hove varatidza kusafara nekuita kwevaviri ava vachiti zvinoratidza kuti havana chido neveruzhinji. Vati kunyange hazvo vasingatarisiri kukunda musarudzo, vanoda kukurudzira veruzhinji kuti vasarudze vatungamiri vanokoshesa zvido zvavo, kwete vatungamiriri vanovarangarira chete panguva yesarudzo. Vahove avo vanotungamirira bato reNational Alliance of Patriotic and Democratic Republicans vati vakapinda musarudzo kuitira kuti vawane mukana wekutaura semumwe ari kukwikwidza sezvavaita nhasi. Vayambira veruzhinji zvikuru sei varombo kuti vasiyane nekuvhotera vapfumi vanovapa mafufu chete panguva yesarudzo. Vamunyeza vakurudzirawo veruzhinji kuti vavhure maziso pasarudzo uye kuti vasarudze vatungamiriri vanokwanisa kuvatungamira, kwete matsotsi, makororo kana mondi.
Patiri kuenda kunovhota ngatiendei tinovhota tese vakarejista, asi tivhote murunyararo. Tapedzazvo panounzwa maresults tinge tiri murunyararo zvakare, nekuti ndopanowanzoita bongozo zvipapo, tobatana pamwe chete.
Vamwe vapinda musangano wanhasi ndiamai Violet Maria Chave, United Democracy Movement, Dr. Daniel Shumba United Democratic Alliance, vanowamanyika veBuild Zimbabwe Alliance, Dr. Blessing Kasia Muru veZimbabwe Partnership for Prosperity, vaElton Mangoma veCoalition of Democrats nevamwe. Musangano wanhasi wange wakarongwa nesangano resvondo yeRoma rinoona nezverunyararo nekugara zvakanaka kwevanhu reSilvera House. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vacharatidzira muHarare svondo rinouya kana vakatadza kuwirirana neZimbabwe Election Commission ZEC panyaya yokufambiswa kwesarudzo. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura munhandare yenyamhunga mukariba, vachamisa vati mutungamiri wezanupf vaemarson munangagwa vari kubatsirana nhasachigaro wezek amai priska chigumba kubira sarudzo dziri kuitwa mwedzi uno.
Iyengwe naanenge aripo achibatsirana nachigumba, zvinovaka ndakubatai vaida kuinda kunopurinda mabalot zvechitsotsi, tikataura kuti haivhiiwi chidembo tambatamba musi wandakabata. Hakuna anogerwa asipo, munhu anogerwa aripo. Wakambona munhu anorohwa wivhi asipo? Chisa mbamba chisa. Kukula izenzo. Gore rino matsotsi agerani.
Vachamisa vati zeki karamba ichiomesa musoro panyaya yekudhindwa kwemapepa yekuvhotera nekwaari kudhindwa, vacharatidzira zvine mutsindo muHarare svondo rinouya.
Mangwana ndikusangana naKofi Annan. Kana tisati tawirirana nyaya yakwira mutarara, ndiri kushedza nyika yose muHarare. We are going to shut down Harare. And I've told them because it's according to the law. Munhu wese tiri kumukoka tiri kutaura kuti haivhiiwi, nesarudzo dzacho dzinoitwa tawirane ballot tichizava kuti rabikwa papi, rapakurwa papi, nani, nguvai, sei, harina mhiripiri here, harisi kuvava here.
Vachamisa vati hurumende inenge yatadza inofanirwa kubviswa, vachiti ivo vakasarudzwa vakatadza kupa vanhu mabasa mukati memwedzi mitanhatu mushure mekusarudzwa vanofanirwa kubviswa pachigaro.
Kana uri mutungamiriri hatidi kuona munhu anoti uri minista, pani munyika munonzi hamuna mari mumabhengi, totoramba tichi zviri noma. Uri minista welebha, hamuna mabasa munyika, toti zviri noma. Gavhumendi yatadza kudhirivha, haifani kuwana rest, haifani kunyarara, haifani kuzorora. Patiri kupinga isusu mukaona ndatadza kupai mabasa in 6 months, ndiendesei kumba ndendatadza basa.
Mumwe mudzimai apinda musangano wanhasi uyo wapindwa nevanhu vanodarika zviuru gumi nezvishanu, amai Emilda Chingosho, vati vane tarisiro yekuti vachamisa vachapedza matambudziko mazhinji emadzimai kana vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika.
Ini ndinofungidzira kuti vachamisa kupinda kwenyu government, vachamisa vanotichinjira nemaziviro edu zvizhinji kupfurikidza nezvavakamboitwa navatangirai. Madzimai tanga tichitinokumbira madzimai ngaave anokwanisa kunge achivhu.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna amai Chigumba kanawo kuzanu PF mashoko avachamisa. Vashamisa vari kuenderera mberi vachitsvaka rutsigiro uye misangano yavo iri kupindwa nezvuru nezvuru zvevanhu vari kuzviendera kumisangano iyi pasina anovamanikidza. Ndakamirira Studio 7 mukariba, ndini Arthur Chigoriwa.
Kwa sara mazuva mashoma kuti sarudzo dzitwe munyika, mamwe mapato anopikisa haasi kuzivikanwa neveruzhinji kuti ari kuitei panguva ino zvichienzaniswa nezviri kuitwa nezanupf pamwe chete neMDC Alliance. Mufundisi Evaristo Chikanga veRebuilding Zimbabwe Party vanoti bato ravo riri kuzvizivisa kuruzhinji rweZimbabwe sebato rinomiririra zvido zvechitendero. Vanoti bato ravo rinoda kuisa Mwari pamberi vachitungamidza utungamiriri hunorayiridzwa neBhaibheri.
Panguva dzino titoriwo mubishi rekuti vanhu vatizivewo kuti vakwanise kutivhotera. Bato redu isusu ibato rakamira pamuono wechitendero chechiKristu, tichishandisa zvatingati zvidzidzo kana zvinyorwa zveshoko raMwari rinonzi Bhaibheri. Tine chinangwa chekuti nyika ino yeZimbabwe itongwe nenzira dzinotya Mwari.
Vaimbove gurukota remhando dzemoto uye vari kutungamirira mubatanidzwa wemapato ari mucoalition of Democrats kana kuti COD vaElton Mangoma vanoti vari mubishi rekutsvaga rutsigiro musarudzo munzvimbo dzakasiyana-siyana, kunyange hazvo vamwe vasiri kuziva zvavari kuita. VaMangoma vari kukurudzira veruzhinji kuti vasarudze neungwaru vatungamiriri vanotumika kwete vatongi kuitira kuti upfumi hwenyika hugadzirisike.
Makadi vana veZimbabwe, tagadzirira kuenda kusarudzo. Vana veZimbabwe mapiwa mukana wekuti musarudze vanhu achakubatsirai kuti nyika iite zvakanaka. Atinoti maservant leaders, munhu anotumika mutungamiri kwete mutongi. Saka isu takutaura nevana vese veZimbabwe kuti musi wa30 ngatiendei tese tindovhota zvakasimbarara. Ndokuti zvavari kutirambidzira kuti tione maballot papers tobva tazvipedzera ipapo, tosununguka movhotera kodhi yenyu ine vanhu vanokwanisa kuti nyika ino ifambe zvakanaka.
Mutungamiri weProgressive Democrats of Zimbabwe muzvare Barbara Nyagomo vanoti ivo vari kuita basa guru riri kushandura upenyu hwevanhu mudunhu remuzvezve kukadoma, uko vari kukwikwidza kuve mumiririri wenzvimbo iyi muparamende. Muzvare Nyagomo vanoti vane zvirongwa zvakawanda zviri kubatsira vagari vemudunhu ravo.
Isusu veProgressive Democrats of Zimbabwe takamira tiri muno muzvezve, tiri vanhu vane empowerment model kubva kare. Ini semwana womuzvezve tiri vanhu vano create mabasa, tichidzidzisa vanhu kubika sipo, kuita jemu, kubika tomato sauce. Tinenge tichishanda neyouth, vamwe vakanga vachiva kuitawo zvemadrugs manje vasina mabasa, vanova vakukwanisa kushanda, madzimai, masingle mothers nevamwewo vasina varume vanenge vakafirwa vakukwanisa kuzvibatsira. Saka tinoenda ward to ward toita project rinoona kuti vanhu vaburitsa mari, upenyu hwavo hwachinja.
Kunyange hazvo vemapato anopikisa aya vari kuti vari kupinda munzvimbo dzakawanda vari kutsvaga rutsigiro, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti veruzhinji havasi kuona vemapato madiki aya vachiita zvine mutsindo mukutsvaga rutsigiro. Munyika mune mapato anodarika 120 ari kukwikwidza musarudzo, kusanganisirawo vanhu vakawanda vari kukwikwidza vakazvimiririra. Vari kutungamirira chikwata chavana Soro Jena uye vaimbove munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan vapinda munyika nhasi kuzoona kugadzirira kwakaita Zimbabwe pamberi pesarudzo dziri kuitwa musi wa30 Chikunguru gore rino. Jonga Kandemiri anoti panyaya inotevera.
VaAnan avari kutungamirira chikwata chevanhu vatatu vatambirwa panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport iri muHarare nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa eUnited Nations muZimbabwe vaBishop Paraju. Chikwata chavanasorojena ichi chiri kutarisirwa kusangana nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika, vamiriri veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, vezvenhau, vedzisvondo pamwe nevemamwe mapoka. Vamwe vari muchikwata ichi ndaamai Mary Robinson, avaimbove mutungamiri wenyika yeIreland uye vari komishina weUnited Nations anoona nezvekodzero dzevanhu, pamwe navalakada Brahimi, avaimbove gurukota rezvekunze kwenyika yeAlgeria uye vari mumiriri weUnited Nations. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti kusvika kwaita chikwata ichi kunoratidza kuti munyika mave neshanduko, sezvo vanasorojena ava vaimborambidzwa kusvika munyika nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Tiri kufara chaizvo nekuuya kwaita vaCoffee Annan nechikwata chavainacho chatinoti chikwata chemaelders. Zvinotaridza pachena kuti Zimbabwe yaramba iri paspotlight. Tiri kuona nyika zhinji dziri kuuya dzichitarisawo kuti mafambisiro atiri kuita sarudzo dzedu seZimbabwe ari kuenderanawo zvakadii nedzimwewo nyika dziri muAfrica uyewo nedzimwe nyika dziri pasi rose.
VaNgwenya vanotiwo vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kutaura chokwadi kana vachisangana nechikwata ichi, sezvo chichasangana nevanhu pamwe nevemasangano vakasiyana-siyana.
Sokuona kwangu inini vachapiwa mamiriyo ezvinhu kuti kuti kana vachinyatsotsanangura vachibatsira kuyananisa, vange vachiziva kuti mafekisi acho abva kune mapato ese ari kupikisa.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevechidiki rePlatform for Youth Development Trust vaClarice Maduku vanoti vanofara zvikuru nekupinda munyika kwavaAnan nechikwata chavo.
Tiri kufara chaizvo nekuuya kwaita vaCoffee Annan nechikwata chavainacho chatinoti chikwata chemaelders. Zvinotaridza pachena kuti Zimbabwe yaramba iri paspotlight. Tiri kuona nyika zhinji dziri kuuya dzichitarisawo kuti mafambisiro atiri kuita sarudzo dzedu seZimbabwe ari kuenderanawo zvakadii nedzimwewo nyika dziri muAfrica uyewo nedzimwe nyika dziri pasi rose. Ndoona chiri chinhu chakanaka nekuti iyo vari kutaura nezvesarudzo kubvira pana purezidendi vamunangagwa vari kutaura kuti tinge tine sarudzo dzakajeka, free, fair and credible. Saka kuti zvinge zvichiitika izvozvo hatingazvitenderi tega, nekuti tiri kuona kuti panguva tasvika apa tasvika musi wa30 July zvakaona zviri kutaurika zvinobva kuti ZEC yakamira sei, maballot papers, campaigning environment, yatoti election climate, zvese izvi zvinodawo kuti zvinge zvine ari kuzvionawo.
Mashoko ava Maduku aya anotsigirwa nemumwe mugari wemuHarare vaBramson Chitaunike avanoti kuwemunyika kwavaAnan nechikwata chavo kunobatsira nekupa njere pakupesana kwavepo pakati peZEC nemapato anopikisa. Chikwata chavanasorojena ichi chakamborambidzwa kupinda munyika muna 2008 navaMugabe apo chaida kuona mapararo akanga aita zvinhu munyaya dzeupfumi uye kutambura kwaiita veruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jonga Kandemiri.
Vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo yepamusoro Dr. Godfrey Gandawa vanoti vari kuchichidzirwa kubva zvavakapika kuti havasi kuzofa vakavhotera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, asi vanoti havasi kuzodududza nechirongwa chavo chavari kuti Bhora Musango. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatsigiri vavo pamusangano wavakaita kumagunje, Dr. Gandawa vakati nenyaya yekuti vainge vabatwa neseri kweruoko nezanu PF havasi kuzovhotera vaMnangagwa.
Yoyo handitika ndoya ndakukudza handimbofi imimi kana muchida mungamuvhotera Mnangagwa handitika kana muchida handiti ini yangu vhota haiwanei.
Vari kukurudzirawo vatsigiri vavo kuti vaise Bhora Musango nekuvhotera vamwe vanhu vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Zvakaramba zvakatadza kundibvorera mukaenda kuprimary election mukandishayiwa handiti Shakarambaka. development ya urungwe totinomvotera he azviite mabizo kana usingane chamisa kana usingane chamisa mai kujuru varipo
Zanu PF vanoti chakapa kuti Dr. Gandawa vasabvumidzwe kupinda musarudzo dzemaprimary inyaya yekuti vainge vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari yeZimbabwe Manpower Development Fund kana kuti ZIMDEF pamwe nevaive gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo avo vari muupoteri asi vaGandawa vanoti kana vakapara mhosva vanofanira kuendeswa kumatare
nyika inotongwa neconstitution zvatinoziva tose ndofunga munorangarira ndakasungwa inini ndikaenda kumakoti handiti rekodi rekukoti riripo ena nhasi vakandisunga zvakare kechipiri ndikange ndichiinda kumakoti mutemo neconstitution yeZimbabwe inoti a person is innocent until proven guilty
vaGandawa vanoti vamwe muzanu PF vari kuvanyengerera kuti vadzoke kubato tavabvunza kuti vanoda here kudzokera kuzanu PF
vanozama kuuya nehweseri vachiti dzokai kubato kana kuti aiwa musataura ava vakuru musasora vakuru musaita sei but ina handina kusora vakuruka ndakangoti aiwa ini voti yangu handipe munhu ndozvandakataura vanoda munopa hainganzi imhosva kudzoka kubato handifungidzire kuti ini ndichadzokerako kana vanhu vambokurasa vanenge vachikunyengera vakakuti dzoka kunyengera nokuti vanenge vaona mutsindo uri kuitika uyu ndakatobva ndakatobuda ikoko handichadzokera
kuhurungwe Dr. Gandawa vari kukwikwidzana navasisi ukashiri vezanu PF vatonderai Kasema Muriwo veMDC Alliance vaThomas Gatsi vePeople's Rainbow Coalition uye vaHenry Madiro veZIP ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu
Mutungamiri weZanu PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati bato ravo rakabatana zvakasimba vakakurudzira kuti nhengo dzechimwe chikwata cheG40 dzavanoti dzichiri mubato ravo dzidzingwe. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vachitaura nevatsigiri vavo kunhandare yeRimuka mukadoma nhasi vamunangagwa vati bato ravo rakabatana mazuva ano kunyange hazvo vasina kutora nguva yakareba vasati vataura kuti muchine nhengo dzeG40 dziri mubato ravo idzo dzavati dzinofanira kudzingwa
iko zvino izvi our ZANU PF is united kubva kwamutare kusvika kuplum tree kubva kubite kusvika kuchirundu ZANU PF is united, is solid. Pane vakange vachifunga kuti ZANU PF inokwanisa kukwana muhombodo dzavo, muhombodo. Hakuna hombodo munyika mune yemunhu 1 inopinda ZANU PF. Nada taramba.
Mashoko avamunangagwa aya anopesana nemashoko avakataura svondo rapera apo pavakakurudzira nhengo dzeG40 dzakadzingwa mubato ravo kuti dzidzoke vashande pamwe chete imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaVivid Gwede vati zvataurwa navamunangagwa hazvipindirani nemamiriro akaita bato ravo pari zvino
zviri pachena semhanza inopenya muzuva kuti zviri kutaurwa navamunangagwa kuti ZANU PF panguva yatirinei yakabatana aiwa hazvisiri izvo nenyaya yekuti tinoziva neZimbabwe vanoziva kuti ZANU PF kubva muna 2014 yanga iri kungoondomoka pakange paine chikamu chachina namai mujuru chakabuda muZANU PF na2013 vakafoma mapati avo akasiyana siyana kana mapati akasiyana siyana
panyaya yesarudzo vamunangagwa vati bato ravo harina masimba ekuudza komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC zvekuita vachiti komisheni iyi inoshanda yakazvimirira
panyaya yemaelection process edu ana tine inonzi ZEC. ZEC is an independent commission. Is not controlled by government. Is an independent commission. Inokreate kwane constitution yedu. Composition yayo inoitwa kwane parliament. Kwete nehurumende. Saka, we now, because of the openness of the democratic space we have created, kudara chazimwe ita 5 or 6 political parties. Iko zvino tavane 133 political parties in Zimbabwe. Pamusana pokuti in Zimbabwe there is now democracy.
Izvi zvinouya apo MDC Alliance ichiita hesi kufadzwa nemafambisiro ari kuita Zeki Basa pamberi pesarudzo dzemusi wa 30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 mukadoma, ndini Thomas Chiripasi.
Apana kuwirirana kwemapato ezvematongero enyika nevezek maererano nemafambisiro avari kuita basa ravo rekugadzirirwa kwesarudzo. VMDC Alliance vanoti nemusi wechishanu kana pasina chabuda vari kuenda kunovaka musasa pamahofisi ezek vachiratidzira. Asi sachigaro wezek amai Priscilla Chigumbo vanoti vari kuita zvose zvinodiwa pamutemo. Mukuzeya nyaya iyi yesarudzo, Blessing Zulu abata munyori wezvemutemo mubato rezanu PF vamunyaradzi mangwana uye munyori mukuru muMDCT kuti vakurukure nezvenyaya iyi.
Chatiri kuziva ndechekuti vachamisa vari kuhina election iyi. Zvinoonekwa nekuhuwandu hwevanhu vari kuya kumarallies kwavo. Tatine rally yanga yakanaka kusa kubva stadium kunana Honde Valley masviko. Zvinoratidza kuti izvo kuti vanhu vakuda shanduko, nokuti nyaya iripo ndeyo kuti ZANU PF ndiyo ZANU PF yakagara iripo. Vanogona kunge vachiti havo ya new dispensation nokuti Mugabe haasisipo, asi Mugabe ndiye ega akabva. Kwasara ZANU PF yakagara ingoripo, ndiyo yaibira maelections, ndiyo yakaondonga upfumi hwenyika. Saka vana veZimbabwe vakuti taakuda zvitsva. Saka isusu tiri kuti taakupinda kunofoma hurumende yedu. Iko zvinezvi tiri mushishi yekutogadzira kabineti yacho.
Vamangwana pinda itinzwi.
Aso munhu anenge ari muresi anobvumidza kuzvinyepera. Asi vanotarisa vari kuzoona kuti vamunangagwa vanodiwa neruzhinji reZimbabwe. Ende ZANU PF iri kuzohwina zvinomutsindo. Hatina basa netumapoka tesapoti tavanenge vachiti vanato. Asi tinoziva kuti tinovarova nokuti vamunangagwa vanodiwa navanhu.
Vamonzora, zvii zvamuri kuda kuti zvigadziriswe?
Chekutanga da kuti ndipindure vamangwana avo kuti vamunangagwa vachahwinda zvine mutsindo. Isu sebato reMDC haandi kekutanga kudya vamunangagwa. Kaviri vamunangagwa vakadyiwa kukwekwe naBlessing Chebundo, anova nhengo yenational executive yedu. Saka vamunangagwa munhu watajaira kudya pamaelection. Asi chiripo ndechekuti MDC iri kuhwina election iyi. Chatiri kuda kuti chigadziswe munyika muno, tinoda zvinhu zvitatu kuti zvigadziswe. Number one, isusu seMDC tiri kuti tine top T akamirira transformation. Tinoda kuti matongerwe enyika inoyi achinje, asiyane nezvakaitwa neZANU PF. ZANU PF inogona kuti zvayo Mugabe akabva, but Mugabe izimu haina kubva. Number two, maopportunity ndeyekuti nyangwe uri weZANU PF, nyangwe uri weMDC, unofanira kuwana mukana wakaenzanirana nevamwe uri chizvarwa cheZimbabwe. ZANU PF zvainoita inoti vanopiwa minda ndo vana vamangwanava, isu vana Monzora tichinyimwa. Saka tinoda kuti tipe mikana vanhu wese opportunity. Number three, tiri kuti isusu prosperity. Nyika ino yakakomborerwa naMwari, inyika ine huchi nemukaka zvavaimbotaura kare kare zviya, asi huchi hwacho hwaidya vega.
Vamangwana,
isu takatoparura kudhara kuti tiri new dispensation iri kuda kuunza investment. Tiri kutaura namainvestors mukatarisa kuti in 6 months mari yaitwa committed to be invested in the country it's now more than 10 billion yavanhu vati taakuda kuinvesta munyika yeZimbabwe. Kana tatanga kuattract investment zvichaunza employment, ndo zvichakonzeresa kuti fighte economic transformation. Saka on that score tiri kuti voterai ZANU PF iri kucorrecta whatever mistakes took place panguva yama.
Avo vanga vari munyori wezvemutemo muZANU PF vaPaul Mangwana. Manzwawo zvakare kubva kune munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isikati.